takatanga kufarira kurima kubva kare sisimabelasi zita rekambani yedu inonzi Red Star Maputi LLC zvakapa kuti nditange kuda kuzoita kambani inogadzira upfu ngwerewere mugaiwa Maputi pamwe nekuita chibage chatinorima chakawanda tichichibika uye tozoita kuti chibage chacho chofrizwa zvekare ndechekuti ndakakurira kumusha kwamurewa ndokwandaya kadziza zvekare ndaiti mangwanani ega ega ndaimuka wabereki waindimutsa ndichi kuti ndaunorima ndaisa zvifarira baba kutanga asi zvakazopinda muroo saka ndakazoona kunaka kwekurima wabereki wangu waizoti patainge tatengesa chibage kuGMB makore iyayo waizotipawo mari yekuita zvataida kutenga hembe kutenga bhutsu saka ndakazvifarira pandakauya muno muAmerica ndakatangawo kuzoshuwa kuti ndaikwanisa kuzoona pekurima saka ndakatanga ndichirima pamba pandaigara padikidikiwo paapartment pangu pandandiri ndakatanga ndichirima mbeu 5 chaidzo dzandandinadzo saka zvakazokura kuzoita izvinoizvi takurima zvakawandisa chibage chakawanda takurima manhanga akawanda takurima ipwa dzakawanda zvese zvizhinji zvekumba nyimo takurima zvekare
saka zvirimwa izvi zvamuri kurima munozowanikwa muchizvitengesa kupi
zvirimwa izvi tiri kuzvitengesa muno muAmerica chibage chedu tinochitengesa kunzvimbo dzakati wandei kana kuti masitesi akawanda tinotengesa kuMichigan tinotengesa kuPennsylvania tinotengesa muOhio tinotengesa kuKentucky tinotengesa kuGeorgia tinotengesa kuTexas zvekare chibage chedu saka tiri kufamba tinozogadzira hupfu zvekare hwatiri kutengesa nemaputi zvapa Amazon pekuti vanhu vakangonotarisa paamazon.com organic pasticon maputi edaripo ipapo tiri kuisa hupfu hwedu zvekare ipapo kuti vanhu vanoda kutenga wari kwakasiyana siyana vanongotenga zvichiunzwa pamba pavo vachikwanisa kudya chikafu chakanaka chekuZimbabwe
panguva ino yeCovid-19 muri kuona vazhinji vachifarira here zvinhu zvinobva kumusha
ndiri kuona vanhu vachifarira zvinhu zvinobva kumusha zvakanyanya ndingati iyo sodo rapera iri paweekend panapa ndakanga ndiri kuDallas kuTexas kwandakasangana nemaZimbabwe dzakawanda takafara chaizvo kwaizotengeswa zvanazumbani kwaitengeswa mazai kwaitengeswa hibiscus ine ndaitengesawo maputi nehupfu hwakajairwa nevanhu vokuZimbabwe mugaiwa uye nengwerewere saka ndozviri kufarirwa nevanhu vokuZimbabwe nekuti chikafu chakanaka chinopa kuti utano huite chinopa kuti vanhu vasimbe zvinovabatsira pakurwisana nechirwere chingadai kusanganisirana naCovid-19
vazhinji vanokuzivai murimu zvinafundo zviri nyore here kumbobvisa bhachi renyu remuzvinafundo moenda kunoita zvekurima izvi
inini ndinotofarira chaizvo zvekurima izvi saka ndinozoti ndikangoona kanguva chete pamaweekend inenge ndabva ndabvisa zvokuita muzvinafundo zviya zviya ndobva ndakanganwa ndobva ndati ini ndamurimi izvozvo zvinongondinakidza nekuti ndozvinondifadzawo ndozvandakakura ndichiita uye zvinondibatsira kuti ndirambe ndichisangana nevanhu werudzi rwekwangu nevanhu vokuZimbabwe tichitaura tichifara tichitaura nyaya chandinonyanyoda kubatsira kuti vanhu vazhinji vazive ndezvekuti kuenda kuchikoro sisimavelas hazvikutadziseba kuita murimi hazvikutadziseba kuita zvinhu zvaunenge uchida kuita saka ndozvandinge ndichida ndichitaura nevanhu kuti munofanira kukwanisa kushandisa maoko enyu zvinopa kuti vanhu vagare vakasimba uye zvinopa kuti vanhu varime chikafu chavanofarira chavanoda chikafu chine utano huri pamusoro hunobatsira vanhu kuti vararame nguva yakareba uye vasinganetseka pane zvirwere.